hongo takamisa makanzela maviri kanzela Nerutanga na kanzela Takawira Basa rekumirira vagari vemunoton vakamirira bato reMDC ndiro chakaita kuti tidaro ndichokuti pane disciplinary issue yakaitika yokusina kanzela aya akawirirana nemakanzela ezano kuzama kuda kudzinga Meya we Norton. Meya sekuzwa kwamunoita ndi meya we MDC. Saka isusu temo edu webato ndiyo kuti kana muchida kudzinga angawa meya angawa chairman we council. Votanga mapiwa mvumo nebato. Zvinotoenda ku national executive, ku standing committee ne ku national executive. Tisati tadzinga meya. Saka zvanga zvakuitika nemakanzirazi aya ndizvokuti vakanyora gwaro rekuda kudzinga meya wedu vachipomera mhosva dzavanga vasina kupara. Mai Mufahore vakatozoendeswa ku CID, vakaendeswa ku anti-corruption commission, vakazoonekwa vasina mhosva. Saka iso hatibvumire makanzirazi edu kuti abatane nemakanzirazi ezanu PF kubvisa meya we MDC. Hatina kufara na izozo. Na izozo takaita withdraw makanzirazi iwayo.
Saka zviri kureva here kuti makanzira aya haachashanda basa mukanzuru kana kuti vanoshanda kanzuru asi vasiri venhengo dzenyu?
Havachashanda mukanzuru. Takavaita withdraw seku withdraw kwa takaita ma MP mamwe akanga akanganisa aya aya. Zvatinoitira ndokuti tinenge tichida kuti kana munhu apinda neticket reMDC anoita zvinoda bato iroro.
Danho renyu iri rinotambirwa here negurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Kasuku were haana choice panyaya yedu yeconstitution. Kana bato rasi ningi hatichamuda sakanzela kana saMP hapana zvinokwanisa kuitwa negurukota nehurumende ipapapo. Saka anotomuwa withdrawer. Takamunyorera tsamba kasuku were kuti awa withdrawer saka anotowa withdrawer.